Mangwanani akanaka atereri tino sangana zvekare mangwanani anasi uri musi wechina kurume 28 2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mutongo watora nedare tinotambira nemufaro nekuti rangotonga chokwadi pajekerere. Yanga isina chokwadi chekuratidza kuti vanhu avatisi takazviitira kuti hatina. Ranga rungoramba ichingotipa matrial date isiri kutipa date rachona, saka tabva takuitwa nyaya yedu tikabva tanzizvoni taakudisorial summons.
Dare ramajistrate rinosunungura nhengo dzeMDC 43 mushure mekunge hurumende yatadza kusvitsa umbowo kudare iri.
Pane dzimwe nzvimbo dzatiri kuudzwa nevakamirira hurumende kuti musaita maadvhenja yekuuya kunopinda ikoko nekuti pamwe hamuzokwanisi kusvikira kana munozokuvara.
Sangano reUnited Nations Children's Fund rinoti vana mamiriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu vanoda rubatsiro kuMozambique, Zimbabwe neMalawi mushure medutu mpengo idai. Sangano rana mukoti reZimbabwe Nurses Association of America raunganidzawo mari yokubatsira kuti pawanikwe mvura yokuna yokunwa yakachena sezvo matsime nezvibhorani zvakaparadzwa nedutu mpengo idai. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzeMDC 43 dzakanga dzichipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga yakananga nezvesarudzo gore rapera dzakasunungurwa nedaro ramajistrate nezuro mushure mekunge hurumende yatadza kusvitsa umbowo kudare iri. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare ramajistrate amairumbidzai mugwagwa vakabvisa nhengo idzo dzakanga dzichisanganisira nhengo yekomiti yepamusoro yeNational Patriotic Front vaJim Kunaka pausungwa. Mumutongo wavo amai mugwagwa vakatsoropodza hurumende vachiti haifanire kungokwekweredza vanhu ichivaunza kumatare isina humbo hwakati tsvikiti. Amai mugwagwa vakati hurumende inofanira kuzopa vasungwa ava masamanisi ekuti vamiswe pamberi pedare kana yave nehumbowo. Mutongo wakaturwa nezuro naamai mugwagwa unotevera chikumbiro chakasvitswa negweta revasungwa ava vaGift Mtisi chekuti nyaya iyi iraswe sezvo muchuchisi wenyaya iyi vaSebastian Mutizirwa vave nenguva vachitadza kutara zuva rekuti nyaya iyi iri kupomerwa vasungwa ava itongwe. VaMutizirwa vakatumira mumwe muchuchisi kuti apfudzire nyaya iyi mberi zvakare, izvo zvakarambwa naamai mugwagwa mushure mechikumbiro chakasvitswa kudare navaMutisi. VaMutisi vakati vasungwa ava vashandi vepamuzinda weMDC paMorgan Tsvangirai House, avo vavakati vakasungwa pakakomberedzwa muzinda uyu nemapurisa akanga akapakatira zvombo muna Nyamavhuvhu gore rapera. Asi hurumende inoti vasungwa ava ndivo vakaita mhirizhonga yemusi wa1 Nyamavhuvhu yakanga yakanangana nesarudzo mushure mekunge komishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yanonoka kuburitsa zvainge zvabuda musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru. Mumwe wavasungwa ava muzvare Mesi Matara Mvura vakati vafara zvikuru nemutongo wedare.
Mutongo watora nedare tinotambira nemufaro nekuti rangotonga chokwadi pajekerere. Yanga isina chokwadi chekuratidza kuti vanhu avatisi takazviitira kuti hatina. Ranga rungoramba ichingotipa matrial date isiri kutipa date rachona, saka tabva takuitwa nyaya yedu tikabva tanzizvoni taakudisorial summons. Kana vakutida vachatitera one by one patinogara.
Mumwe akanga akasungwa pamwe chete namuzvare Matara Mvura vatondera ichakona vakatiwo vachakwidza nyaya yekusungwa kwavo kumatare epamusoro kuti varipwe.
Ya, seizvo zvinhu zvofanga zvichiita bhozi, vanofanira kuti tikwidze nyaya chokumatare kuti vatiripe bhozi. Takatiwestera nguva vasina humbo nesu kuti takapara mahe.
zvichitevera mhirizhonga yemusi wa1 Nyamavhuvhu gore rapera, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaumba komisheni yaitungamirirwa nevakambova mutungamiriri weSouth Africa kwechinguvana vaHalima Motlanthe. Komisheni iyi yakaburitsa gwaro rairatidza kuti vakaratidzira musi uyu vakaratidzira murunyararo, asi mhirizhonga yakazotanga pakapindura masoja zvakakonzera kufa kwevanhu vatanhatu, kunyange hazvo masangano anoshanda akazvimirira achiti vanhu vakafa musi uyu vanogona kudarika 10. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano re United Nations Children's Fund kana kuti UNICEF rinoti vana miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu vanoda rubatsiro kuMozambique, Zimbabwe neMalawi mushure mekunge nyika nhatu idzi dzaparadzwa nedutu mpengo kana kuti tropical cyclone Idai. Masangana aya anoti ari kunetseka nekuti vana vakawanda vachatadza kuenda kuchikoro mushure mekunge dzimba dzavo nezvikoro zvaparadzwa nedutu mpengo iri. Asi mukuru wesangano re-Platform for Youth Development vaClaris Maduku vanoti zvinhu zvave kuita zviri nani kuManicaland sezvo mimwe migwagwa yave kufambika. Mashoko aya anouyawo apo hurumende yati yave kuburitsa imwe mari 50 million RTGS dollars yokubatsira kugadzira migwagwa, mazambuko nezvimwe. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaMaduku.
Pari zvino tingangoti sekuziva kuti vanhu vazhinji kunaya kwemvura nezvanga zvichiitika zvewedha zvati dzikirei, taane mamwe marodzi ekuti akwanisa kufambika sekuupdata kwatanga tichingoita.
Matiwo imi dzimwe nzira dzaakufambika, saka zviri kureva here izvi kuti chikafu chaakusvikawo kune dzimwe nzvimbo dzakawanda?
Ndo chokwadi chiri kuitika chocho. Nzvimbo dzanyanya kunge dzisati dzainya kuita zvakanaka inzvimbo dzekuchimanimani. Ndokusati kwakupindika asi zvinezvi kutari nzvimbo zhinji dzaakukwanisa kuita access nechikafu. Asi panewo dzimwe nzvimbo dzatiri kuudzwa nevakamirira hurumende kuti musaita maadventure ekuuya kunopinda ikoko nekuti pamwe hamuzokwanisi kusvika kana munozokuvara. Saka tiri kuremekedzawo dzimwe nzvimbo dzatinenge taudzwa kuti hadzifambiki. Asi vari kuti musi wechishanu nhasi musi wechize nzvimbo zhinji dzinenge dzaakupinga, saka takamirirawo kuti vanosvika vechishanu tibva takwanisa kuchipinda mune dzimwewo nzvimbo dzatiri kupuwa advise yekuti idzi chimbomirai kupinda, nekuti kuchiri nemimwe mikova ichiri nemvura yekuti pamwe nemaziso unokwanisa kuti ndopfuura, asi kuzotsika kupinda imomo pamwe munenge maakunyudza nekuti rimwe ivhu rinenge raane mikova ine siltation.
Vanhu vangu vachichema-chemawo nenyaya yekuti havasi kukwanisa kuwana mimwe mitumbi yavari kufunga kuti yakafushirwa. Muri kufara here nezviri kuitwa nehurumende kugadzirisa dambudziko irori?
Kumablessing yaya inonyanyanoita ndeyekuti vazhinji vari kushandisa macultural beliefs avo ekuti panofa vanhu takasiyana, vamwe ndevechechi yechii vanoshandisa chikristu, vamwe vanoshandisa vanhu zvokuti mavigirwo anoita munhu anoenderera netsika nemagariro kana nemabelief systems. Panga pachiri gwani pakutanga titori nemitumbi yakavigwa isina kunge yazivikanwa kuti ndeyani, yatingati unidentified bodies. Vamwe panenge pane maallegations inina ndingati ndakanyatsoona, vamwe vanga vachizanga vazovigwa vakadarikidza vanhu munhu hani mugrave hani, asi inyaya dzisati dzanyatsa kuti dziri kutsvagurudzwa. Vazhinji vari kutaridza kushushika nechiitika mukumabrisi zvokuti pari zvino vanhu vakatonyanya kubatikana zvokuti vanhu vari kuexpressa maviews ekutsutsumwa vachakarerekera kwatiri sisu vanenge vari vemasangano akazvimirira. Tinokwanisa kuti pamusoro pedambudziko tiri kutaura sezvatiri kuita pano, vamwe vakashungurudzika zvekuti havadi kutombotaura nenyaya iyi, vari kungoda kuti zvimbotipfuurei. Saka ndine chokwadi kuti nyaya dzekuti vanhu vari kuvigwa sei dzichauya dzakati simbei mavhiki maviri kana matatu anotevera vanhu kana takunyatsa kuziva kuti vangani, nekuti vamwe vanhu vakatsikirirwa sekuti nzvimbo dzimwe dziri kwanangangu. Vamwe vanoti pane hama dzedu dzakashaya kazvesoka dzatakwanisa kutora dzakatsikirwa nematombo hatibvi yemadzibaba edu kana yemazinzi edu ndopi vakafira. Saka vanhu vanenge vakuti zvaakutadza kuti hatichakwanisi kubva munzvimbo iyoyo, asi mungangoziva kuti mimi panyaya dzedu dzetsika nemagariro tine nzvimbo dzatagara tichida kutokumbira kuti tizoshanda pamwe chete nehurumende kuti tinge tichibatsira vanhu vazive kuti dzimwe nzvimbo hadzifaniri kunge dzichiri kugarwa. Chaiko nedai painenge yapera nekuti dzagara dziri nzvimbo dzanga dzavewo condemned. Asi nenyaya dzekutiwo mutungamiriri hwedu hwematunhu mumwe macho mune vanhu vasinganyatsokubatikira nyaya dzavo vanenge vachitoita siri regulate kana kutoramba vachisimbisa nzvimbo dziya dzakuvaka mastructures akanyanya panzvimbo dzanga dzichinzi idzi hadzifaniri kunge dzichigara vanhu. Saka nyaya dzema vabeliefs neculture ndodziri kunyanya kushanda panyaya dzekuti zita sei nevashaya kana nevasati vaonekwa. Nekuti vamwe vanoti kusvikira tazoziva kuti havana kuonekwa tenge tingoti pamwe vachaonekwa. Vamwe vane trust nebelief yekuti hama dzavo dzichaonekwa. Vamwe vatopera simba vakuti aiwa vasina kuonekwa vaya vatovatora sevanhu vakatoshaya.
Mukuru wesangano re-Platform for Youth Development vaClarice Majuku vachitaura vari parunare vari kuChipinge. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kuramba zvichibatsira mukuunganidza rubatsiro rwevanhu vakavirwa nedambudziko remafashanu ecyclone Idai kumaNicaland nemasvingo. Sangano ravana mukoti vanove zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica, reZimbabwe Nurses Association of America, nderimwe remasangano evana veZimbabwe vari kunze akaunganidzawo mari yokubatsira kuti pawanikwe mvura yokunwa yakachena sezvo matsime nezvibhorani zvakaparadzwa mumafashanu aya. Nhengo yesangano iri Muzvare Opachi Weshe vanoti savana mukoti vari muAmerica vakakwanisa kuunganidza mari inodarika chiuru chemadhora iyo ichabatsira mukuwaniswa kwemvura yakachena yokunwa. Vanoti vanoshushikana zvikuru nemamiriro akaita zvinhu kuChimanimani neChipinge uko kunochirwa kuti zvirwere zvemanyoka zvinogona kumuka chironguva nekuda kwemvura yakasviba uye kushayikwa kwezvimbuzi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Sebato revakoti tinobatana neruzhinji rweZimbabwe mukubatsira hama dzedu dzakawirwa necyclone. Takabatanidza mari yatakati igobatanidzwa nevamwe vese vari muarea yedu yemuDMV muno muWashington DC area kuti igotumirwa kubatsira vanhu vari munzvimbo dzakawanikwa nedambudziko recyclone. Zvizhinji zvatinofungira zviri kudiwa zvinhu zvekudya zvekupfeka, asi tinenge tichitarisirawo zvakare varapi yedu kuti vanhu vakakuvara vanoda kuenda kunorapwa, vanoda mabandages, vanoda mishonga. So ndo zvinhu zvatinenge takatarisana kuti tibatsirewo izvozvo.
Saka mari yamakakwanisa kuunganidza iyi mari iyi uye yakatotumirwa here kuenda kune vanoda rubatsiro?
Mari yatakakwanisa kuunganidza sesangano takaunganidza 1060 seZimbabwe Nurses Association of America yakatobatanidzwa nemari yakange ichiunganidzwa pazuva ratakasangana secommunity yedu yemuno muWashington. Yakatumirwa ehe kuti inobatsira basa kuZimbabwe.
Mune vamwe here vana mukoti vamuri kushanda navo vari munzvimbo dzakawirwa nedambudziko?
Pari zvino hatina vatinavo chaivo direct vatiri kushanda navo kwete.
Tichitarisa kuti nguva yetsaona dzakadai kunoitawo zvirwere, imiwo sesangano ravana mukoti zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo?
Kusangana nenguva yakadai zvirwere zvinowanda, zvinowanda mukuti chinhu chinonyanya kuafekta kana paitika dambudziko rinoparadza misha kudai kuti vanhu vanowana here mvura yakachena yekunwa plus zvimbudzi. So ndizvo zvinhu zvinoita kuti zvirwere zvipararire, vanhu vakasageza maoko zvakanaka nemvura yakachena, vakasawana mvura yakachena yekunwa, uye pekurasira tsvina pakange pasina kuchengeteka, zvinhu zvinoita kuti zvirwere zvipararire.
Saka netsaona iyoyi zvii zvingaitwa kuti vanhu vazvidzivirire kubva kuzvirwere zvamataura izvi?
Zvirwere zvinenge cholera zvinoda kuti vanhu vawirirane pavanorasira tsvina, kana kuti vanhu vari kuita marelief efforts vakwanise kukurumidza kuti pagadzirwe zvimbudzi kuitira kuti vanhu vawane pekushandisa, plus zvakare kuti vanhu vawane mvura yakachena yekunwa. zvimwe zvinogona kuitwa nevanhu vasati vasvikirwa nevanhu vanovapa mvura yakachena kungave kuboilisa mvura yekushandisa pamba zvinobatsira chaizvo kuti vawane mvura yakachena izvozvo.
Tinoona kuti mudunhu irori mvura yacho inogona kunge yakutyisa vanhu kunwa nekuti kune mimwe mitumbi isati yawanikwa uyewo zvipfuwo zvakangofawo zvikapararira. Mvura iyoyi yakakodzera here kuti vange vachizoiboilisa sezvamuri kutaura?
Kuboilisa yeu ndiko chaiko kunotobatsira. Zvatinoita zvekumboti vanhu vachere mvura mumahombekombe menzizi zviya handione zviri zvinhu zvinokurudzirika patakatarisana napo apa sezvamataura, mitumbi ichirimo mimvura nemhuka. Saka mvura iyi haina kukodzera kunwiwa iye zvino, asi ikange yafashaidzwa yaboiliswa ehe inogona kunwiwa.
Nengo yesangano reZimbabwe Nurses Association of America muzvare opachi weshe vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7 vari muMelined muno muAmerica. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mupepanhau reHerald mune nyaya yekuti hurumende yabudisa mari inoita 50 million RTGS dollars kubatsira vanhu mushure medutu mupengo idai. MuHerald mekare mune nyaya yekuti Zimbabwe neZambia zvichaparura musangano weZimbabwe-Zambia Permanent Commission on Defence and Security. MuDaily News mune European Union iri kuti sarudzo nemhirizhonga zvakakanganisa chimiro chava munangagwa, asi European Union inoti haiori mwoyo pakubatsira Zimbabwe. MuDaily News mekare mune nyaya inoti bato rezapu riri kurwa nekudzorerwa zvayakatorerwa nehurumende kuma1980. MuFinancial Gazette mune nyaya inoti vemabhizimisi vari kunetseka nekudhura kuri kuita kufambisa mabhizinesi avo. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Cape Town haatangobatirawo hura maoko kuti maybe zvinogona kungosvikawo nekuno, asi kuchiri kwaiti zvako, asi haatangobatira hura maoko kuti dai maZimbabwe asangobatana taregedza tasitoona mumwe wedu achirwiswa tongobatsirawo kudzorerawo bhosi havaurayire vanhu mahara.
Makadini zvino Studio 7 ndokukwasai nemufaro chaizvo. Izani yanditambudzwa ini. Itwi chemanhu akafa. Twi chemanhu akatorwa dzimba. Twi chemanhu akatorwa misha. Yes, everything. Ko zvemaheti zvakapfekwa nemaZambia zvakazi EDP zvopinda papi vakubatsira vanhu? ZANUPF yakaprovaida kandi yakabatsira vanhu nematisheti eZANUPF maZambia ZANUPF. Nende chikafu vanoda chikafu. But izani yakaora ndazobvuma nhasi ndaimboida but hey. Ranotsi shiwa maurupfeka maZambia ZANUPF maheti ZANUPF hembe ZANUPF kusekloni anarutambura aruchema
kwaziwai nharirire dzechirongwa cheStudio 7. Ndakungoti gaga hangu ini hazvo kutaura hazviperi, zvakazara zvokutaura mumwoyo neshungu zvakafufutirwa mukati mehana. Mwari vakaunza dambudziko Zimbabwe redutu remhepo. Iri nzira yanga iri nzira yekuti yananisa kutibatanidza. Tarisai ari pano nepapi achema arwadziwa, hapana asina kurwadziwa. Zvisinei kuti uri kwamutoko, uri kugwanda, uri kucholocho, vanhu vakarwadziwa dambudziko. Vamarawi vakatochaona mudzako chapita mawachiri kwaiwe, dambudziko kana rauya ratouyira tese. Asi ndine urombo neruoko rutema urwoo. Waine denga ane nhamo achapinganidza bofu mukufamba kwaro nherera nechirikadzi. Takazvitarisa iye zvino izvi. kune shiri kati zakato sara soro, kune nerera, pangu maina baba wakainda. Iwewe ndo poruti zvatamba nuzwani wangu wanakisa kana sweet. Wakushida kushitora marofu maviri wanakisa kana sweet ipapu. Ina moyo wari kutora iyeyo, itai zvenyu asi denga rakatarisa.
Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe, matima nenyika kose kwemungadai muri. Chekutanga ndinoti kurara nokumuka kunokosha paupenyu hwedu, ngatitende Mwari, ndini wenyu love more. Hey, tiripo pano paDurban panapa. Hey, mai vatsva musana, mwana atsva dumbu, tiri kumwa mvura nemhino kuisa musoro wembudzi Mwari nenyanga dzavo. Zvina zvinomira zvakanaka pano paDurban paThekwini muSouth Africa munomu. Hey, zviri kudhiraivha takabereka mabhegi mahwani chaiwo chaiwo, but hey, hatiziviwo kuti ndepi ndepi. Zvobva zvati towadzi maelectioni, politics dzacho dzanyanya idzi, but hachekuita ndo pasina, bcause dzimwe nguva takacheukawo futi pamwe kwedu kwacho, pamwe munhu anenge aitorohwa nefuti straight, unozvonetsa zvinhu zvachezvo. Muswere bho muri yeZimbabwe.
Hati kurwadziwa nezviri kuitika kuZimbabwe, vanhu vakakuvara cyclone dai, izvo zvese zviri kunetsa. MaZimbabweans voshungurudzwa kuSouth Africa kwaari kutsvaga mabasa, zvaangooma hama zadiwa, tinongosiyira kuna Mwari.
Mangwanani vashamarari vepaStudio 7 nevateereri vacho, ini ndine chinyunyuto chimwe chete. Ndakatarisana nevahama dzeshamwari dzedu dzakasangana nedambudziko remafashamu vekuchimanimani. Hurumende yedu nemakereke edu hazvikwanisi here kukumbira mayuthi kuti anobatsira kuchera? Hama dzedu dziri kuonekwa, hatibatsire hama dzedu, vadu vevanhu ava vatambura nguva yakarebesa. Tese tine kodzero kuti tinge tichibatsirana nehama dzedu. Ndatenda.
Avo vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gore rino rave rechishanu kubva varwi vanopfurikidza mwero veBoko Haram vapamba vanasikana vanopfuura mazana maviri nemakumi manomwe ane vatanhatu kuChibok kuNigeria. Vanasikana vanopfuura zana vachiri muutapwa nazvino wese. Vanorwira kodzero dzevana ava vanoda kuti mutungamiriri wenyika vaMuhammad Buhari vabatsire mukudzorwa kwevanasikana vasara sekuimbisa kwavakamboita pavaitsvaka rutsigiro rwokuita mutungamiri wenyika. Muchikamu chino tinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro pezvavari kuona kana kuti zviri kuitika muAmerica. Mutungamiriri wenyika vaDonald Trump vati vanoda kuti mutemo wekuti vanhu vakwanise kurapwa kana kuti Affordable Care Act ubviswe. Mutemo uyu unonzi unowanzozikamwa nezita rekuti Obamacare, nokuti wakadzikwa nevaimbova mutungamiriri wenyika vaBarack Obama. Unobatsira kuti varombo neavo vanotambira mari shoma vakwanise kurapwa nemari yavanokwanisa. Izvi zvashatirisa vakuru bato rinopikisa reDemocratic Party. Vanoshanda mune zveutano muWashington DC vaFrank Guni vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi haine nezveutano asi kuti yave kupinza nezvematongero enyika. Vaguni vanoti kana Obamacare ikabviswa, vanhu vanopfuura makumi maviri emamiriyoni vanosara vari mudambudziko guru sezvo vanenge vasisingakwanisi kurapwa kana varwara.
Obamacare iye zvino izvi inyaya iri kumatare edzimhosva, nekuti hurumende yevaTrump yakaendesa nyaya iyi kumatare kuti mutemo unoita kuti Obamacare iwepo ubviswe zvachose. kune judge federal judge woku Texas akapa mutongo wekuti ehe mune zvinhanhu zveObamacare zvinodzvanyirira vanhu vemuno muAmerica kusungirwa kuti vave neinsurance yeutano zvinova zvinotsidzirira marights avo kana kuti kodzero dzavo dzekusarudza zvavanoda nekuti kune vamwe vanhu vanenge vachisarudza kuti hatini kuva neinsurance inoita kuti tirapwe.
Chii chinoitika kana Obamacare ikabviswa?
Kana Obamacare ikanzi ibviswe, vanhu vanosvika kuma 20 million vanorasikirwa neinsurance. Todzekera mudambudziko ratanga tiinaro rekuti iro zvipatara zvehurumende kana zvemastates zvanga zvichirapa vanhu vasina insurance zvinobva zvadzokerwa nedambudziko rimwe chete iroro. Zvinorevawo zvakare kuti vatano kuita vamwe vanhu vane zvirwere zvakanyanya zvinonetsa kurapa, kuitawo zvakare vanhu vanorarama pasi peinonzi poverty bottom line kana kuti vane urombo hwakati nyanyei vanobva varasikirwa zvekare neinsurance. Zvinhu zvakaipa chaizvo muno muAmerica. Kana matare edzimhosva akatonga achiti iwo hazvigone kuti hurumende yavatrump ibvise Obamacare pasina umwe mutemo unotsiva Obamacare.
Ko, kana matare edzimhosva akaramba kuti Obamacare ibviswe,
vanobva vazomhanya pasarudzo dziri kutariswa muna 2020. Vanobva vazomhanya vachiti muri kuvaona majaji akasiya aiswa nana Obama, akasiya aiswa nemadhemokrats, ari kundirambidza kuti ndiite inini mutemo wakanaka unoita kuti vanhu vaite insurance inoenderana naivo vechipati yemarepublicans.
No, Dr. Guni, imi munozviona sei?
Isu maonera tiri kuita ipolitics ndezvematongerwo enyika, hazvinei nezveutano hwevanhu, asi kuti vari kuda kushandisa nyaya iyoyi kuti vatohwina zvakare musarudzo dziri kuteera idzi dzatakanangana nadzo.
Kana vematare edzimhosva vakatonga vachiti Obamacare ngaimiswe, chii chichaitika kuvanhu?
Pane zvinhu zvakati wandei zvinoitika. Chekutanga ndechekuti vanhu vanopfuura 20 million vanga vakakavhwa neinsurance iyoyi vanobva varuza insurance yavo. Asi zvikanyanya kuenda pamberi ndechekuti chekutanga vanhu vanga vaina nodzima pre-existing conditions kana kuti vangara vaine zvirwere zvavanga vainazvo zvinosanganisira vana gomarara zveshuga nezvimwe vanobva vatadza kuzowana insurance nawo, nekuti insurance vanenge vava kuti ini mune zvirwere zvamagara muinazvo hatichakwanisa kuramba tichikukavhai nekuti mune zvimwe zvirwere zvinonetsa kurapa kana kuti zvinodhura zvisingapore. Ndo chekutanga. Chechipiri zvinoitawo kuti vatana kana kuti vakura vanga vachikavhwa neinsurance iyoyi vanobva varasikirwa zvekare neinsurance iyoyo, zvinoita kuti pave nedambudziko guru chaizvo muno munyika. Chechitatu,
Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Dare raMajestic rinosunungura nhengo dzeMDC 43 mushure mekunge hurumende yatadza kusvitsa umbowo kudare iri. Sangano reUnited Nations Children's Fund rinoti vana miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu vanoda rubatsiro kuMozambique, Zimbabwe neMalawi mushure mekuparadzwa nedutu mupengo idai. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka. Thank you.